Vachitaura pachitiko ichi vachiwenga vanoti kuvapo kwedare repamusoro iri kudunhu remanikaland kushapa kuti mhosva dzakakodzera kuenda kudare iri dzitongwe nechimbi chimbi. Nyaya zhinji dzaida kunzwikwa nedare iri dzaiendeswa kuHarare, asi hurumende yave nematare kumasvingo uye ragara riripo kuBulawayo. Vakaudzawo mumwe wevanhu vange vari pachiitiko ichi kuti kubazi reJudicial Services Commission kana kuti JSC kuchiri nezvimhingamupinyi zvinosanganisira kushomekwa kwevashandi vakaita semamajistrate nevamwe vashandi vekumadzitare, izvo vavimbisa kuti zvichagadziriswa. Mukuru wevatongi Chief Justice Luke Malava vanoti shuviro yeJSC kuti kutongwa kwedzimhosva kuendeswe kunzvimbo uye matunhu akawanda munyika kuitira kufambisa zvakanaka uye nenguva kwenyaya idzi. Vakatiwo kunonoka kutongwa kwemhosva kwave kukonzera kuti paitwe huori. Vapasimonya kureba gweta rinoshanda nesangano rinorwira kodzero dzevanhu vanoti dare iri rauya panguva yakanaka apo nyika yatarisana nesarudzo.
Nyaya hombe nyaya yemabacklog anoitika kumatare kuti matare anenge akakonjeswa nenyaya dzinenge dziri kupera. Vachandinofunga tichakanyanya kukosha ndechekuti yauya panguva yatirikuenda kumaelections. Tinoziva kuti sarudzo dzichipera kuchaita maresults anokondeswa, saka zviri nyore kuti kana paine contestations dziripo dzotaona ari kuramba maresults kana kuti anofanira kunge achiongororwa nematare zvinenge zvakuitirwa padhuze. Vagari vemuno mamutare kana kuti vakumacondestants ekuno kumanikaland province nevamaprovince ari padhuze pane pasina chikonzero chekuenda kuHarare, saka tinotarisira kuti ichabatsira zvikuru panguva yemaelections atiri kupinda inoyi iyo High Court yavhurwai. Uyezve maybe tinotarisira kuti ichange ichibatsirwa zvakare kuti nyaya dzakaita sedzecorruption or anti-corruption cases dzinge dzichikasika kuitwa nekukurumbidza anti-corruption courts achiuyawo kuno kumanikaland. Ndozvatinonyanya kutarisira izvozvo.
Vamako Machona, mutungamiriri webato rinopikisa Red African Democrats TAD, avo vanoti kuvipo kwedare iri kuchabatsira zvikuru kuti nyaya dzizeiwe nechimbi chimbi uye zvisingadyi mari yakawanda pakufamba kuenda kuHarare.
Tinofara chaizvo nekuti kuno kwamutare kwavhurwawo dare repamusoro kuti nyaya dziya dzinenge dzichitadza kugadziriswa pasi apa kumakotsi masmaller courts dzinowanawo mukana wekuti dzinoongororwawo pamusoro. Mutare yanga ine dambudziko kuti nyaya idzi dzaizopedzisira dzavo dzinda kuHarare, saka zvaita kuti vanhu vadi vaspende more money vachitravhera nekunogara. Ende nyaya idzonzi dzoka futi next week, dzoka mwedzi unouya, icharamba ichingori dambudziko rokutravhera wakananga kuHarare kana kuBulawayo.
Mambo Zimunyaki Ben Virindi vanoti mhosva dzanga dzave nenguva dzakamira dzichafambiswa nekuchimbidza.
High Court inei mamutare muno mudunhu remanikaland province zvichabatsa zvikuru matambudziko emhosva kana kuti enyaya dzanga dzagarisa dzichidzirumbira kuenda kuHarare. Tatine bekuloko yakakura mumanikaland munomu yenyaya dzakamirira kutongwa, dzimwe dzacho dzine 5-6 years nyaya dzisikatongwi, dzagarisa dzi dzakamirira kuti timire mulaini kuti titongwe kuHarare. Saka nokubudisa nekuakwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwaikwa saka madistrict ese emarikana province ese achabatsika zvikuru chaizvo.
Vamwe vaiva pachitiko chekuvhurwa kwedare rehigh court, mukuru wemajeri vaparadza Zimondi, vamwe vakuru vemapurisa vechiuto uye vashandi vekuhurumende kusanganisira gurukota redunhu remanikaland amai Monica Mutsvangwa, mutongi wematare pamusoro judge president justice George Chiweshe nemamwe makurukota ehurumende. Ndakamirira studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.